ngangoona dambudziko rekuti hurumende haisi kukoshesa dzidzo yevana vedu nekuti iri kurega kugadzirisa nhuna dzatakangoriita vapa kare. Mukarangarira gore rapfuura takaparura gwaro Education Crisis Report September 2020 tichitsanangura nhuna dzese dziripo nezvingaitwe nehurumende kuti zvikoro zvedu zvivhure zvakanaka vana vadzidze. Tiri kuona hurumende iri kuramba yakapeta maoko isina zvairi kuita nezvazvo. Tisa kutanga kwegore zvakare takanyorera hurumende pamwe chete Federation of Zimbabwe Educators Union ikavanyorerawo zvakare ichingoramba ichivakumbira hurumende kuti igadzirise zvichemwa zvinoti chekutanga kuti mari yevarairidzi idzorerwe payanga iri isati yabiwa kuna 2018 USD 520 iri minimum salary. Maticha wanochovira kwanise kupinda muzvikoro achinodzidzisa vana vedu akafara. Saka tapa hurumende kusvika musi wa 22 March dzinyaya dzainge ichiziya kare kuti kana ichinge isati yagadzira nyaya iyi kuchazovana kuratidzira nyika yese varayiridzi vachibatana nemaparents kurwira dzidzo yemuzimbabwe kuti isarambe ichiendeswa kumaweri nehurumende iri kuratidza kuti haina hanya.
Kuratidzira kunouya nenzira dzakasiyana siyana vamasaraure, imi mucharatidzira nemutoo upi?
Tichange tiine magwaro enyunyuto achange achitorwa kubva kumadistrict ese vanhu vachifamba mumigwagwa vachinotura magwaro aya kuvatungamiriri vehurumende vanenge vari mudunhu imomo kumahofisi makuru emutungamiriri wenyika vaemarson mnangagwa achivazivisa kuti ngavagadzirise nyaya idzi dzedzidzo. Vamwewo vachange vachijoina kuratidzira uko vari pamadandemutande vachingosumudzawo maplakadzi avo vari mudzimba vachikanda pamasocial media nepamwe kuzipuragiraidza kunyunyuta kwedu. Kampeni yatiri kuita tikukondinya nekampeni yedu yeSave Our Education ZW campaign iyo yatakatanga kuparura gore rapera tichiedza kushingirira kuti tinyengeredze hurumende kuti igadzirise zvatadzidza dzidzo yeri muzimbabwe kuti ifambire peri.
Tinoonawo kuti musi wamasarudza kuratidzira musi unenge uchivhurwa zvikoro pachikamu chechipiri yatingati phase 2, muri kutarisira here kuti nhengo dzenyu dzichazoenda kumabasa dzichizonoratidzira zvakare?
Nhengo dzedu dzagara hadzikwanise kuenda kumabasa kana nhuna yemasalari isati yagadzirwa. Saka tiri kutoita kuti tiratidzire apa inyaya yekuti tiri kurwadziwa kuti tingogara kudzimba tichiti hatina mari iye hurumende isina hanya vatinenge tichikuvadza vana. Saka tiri kuti zvatiita chingobatana sezvo hurumende inenge ichimbonyepa kuti tavhura zvikoro asi chinenge chakavhurwa madhoo chete pasina dzidzo iri kupiwa. Saka hatiti kunyembedzera kuti vana vari kudzidza nekuti takarwadziwa nekufuira kwakaita vana vachitopasiridza achidonha hurumende inenge ichimbonyepa kuti zvese zvakanaka ichinyepa kuti zviri kufamba ipo pasina chiri kuitika. Saka rwendo runo hatisi kuda kuti vana vedu varambe vachirasikirwa nenguva. Tichatotanga kutoenda kumasisi kuitira kuti nyaya dzedu dzikurumidze kugadziriswa varayiridzi vowana mari inobatika vozoenda kubasa kunodzidzisa. Musi wa 22 tikarega kutora matanho hurumende ichangonyembera vanhu kuti zvi zvese zviri kufamba isu tichiziva kuti hapana chiri kufamba nekuti varayiridzi havasi kubasa.
Mazivisa here hurumende nezveurongwa hwenyu hwekuratidzirawo?
Tatwazivisa tikatovapa ultimatum yatavanyorera iri gwaro kuti chikadzisai zviti zvikamu zva 22 pasi. Asi tagara tinongovazivisa zvinhu zvakawanda, gadzirisai apa gadzirisai apa, asi vanoratidza kuti vanenge vachiisa zvitanda munzeve. Saka rwendo runoda kuti tomboenda kwavari ikoko tinyatsovaudza nemuromo kuti dambudziko riri apa rakurisa rakupisa rakuda kukurumidza kudzimurwa.